That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwange, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kunetsana pakati peZANU-PF neMDC Alliance kunonzi kwaye kukanganisa maitirwo ebasa mumaguta. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti iwane mari yekugadzirisa matunhu delimitation sezvo pasara nguva shoma yekuita izvi sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezvoutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nemumwe 291. Vanhu zana nemumwe 101 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava makumi mana nevatanhatu 46 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe makumi mashanu nevashanu 55 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matatu 130. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevaviri 82 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vape zviuru gumi zvine mazana manomwe ane gumi nevasere 10,718. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi masere 8,880. Chitunguza Residence Trust Chitrest va Marvelous Kumalo vanoti kunetsana kwakanyanya pakati peZANU-PF neMDC Alliance kwaive kukanganisa zvakanyanya maitirwo emabasa mumaguta zvose avagari vari panguva yakaoma. Vakumalo vanoti kurwisana uku kwave kuisa upenyu hwevagari panjodzi huru munguva ino yekurwisana nedenda recovid-19. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vakumalo.
Mumakanzurumu zvinhu zviri kuitika hazvina kumira zvakanaka. Tinoona mumasure memakore mashanu vagari kana kuti electorate inovhotera vamiririri vainoda mumawadzi vanozova makanzerazi kuti vaitewo basa maringe nekuti vagari vawanewo kugara kwakanaka vachiwana maservices akaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadziriswa kwesuweji, kugadziriswa kwemigwagwa nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti upenyu hwevanhu huve nepundutso. Asi tiri kuona zviri kuitika izvozvizvi, mapato ezvematongerwo enyika tingati atova mumudhi wemaelections.
Ko sei muchidaro vakumalo?
Tiri kuona mumaguta mazhinji umo makawinwa neMDC Alliance vezanu PF varikuedza nepavanogona kumanikidza kuti mabasa asafambe zvakanaka kuitira kuti musure memakore mashanu vanhu vanozoshoropodza kana kushora mabatiro emakanzelers eMDC Alliance. Zvaitika nhasi muguta rechitungwiza zvekusungwa kwemakanzelers hazvina kutangira kuchitungwiza.
Munga apa here muenzaniso yekumwe kwazvakaitika?
Nguva pfupi yapfuura takaona zvichiitika kuHarare apo pakasungwa makanzelers ekuHarare vari mufu council meeting. Same ne zvakangofanana ne zvaitika kuchitungwiza. Chinotirwadza isu sevagari ndechekuti kusungana uku hakunei nekufambiswa kwemabasa kana kuti yatingati service provision kuti igadziriswe.
Ko sei muchidaro?
Hapana ari kurwira izvozvo pavanhu vari kusungana apa. Saka isu tinoti dai vamira zvekumborwisana mapato ematongerwo enyika, taita kuti vafambire mberi nekuona kuti vagari tine mvura yekunwa yakachena here izvozvi munguva ino yeCovid-19 yadzoka zvine mutsindo. Pane nyayawo zvakare yekutakurwa kwemarara kuti tigare munzvimbo dzakashambidzika, nenyayawo zvakare yekuongorora tsvina yesiwedzi kuti yatorwa zvakanaka here, yoraswawo zvakanaka kwainofanirwa kunge ichirasirwa. Saka ese aya ndo matambudziko atiinawo.
Zvii zviri kukonzera mapishapisha aya kunze kwekuti sarudzo dzinenge dzakuda kuswedera?
Kurwisana uku, endi kurwisana uku ndinoda kuti ndijekese pachena kuti kwanyanya kuwedzera musure mekunge Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti musure mekunge vatanga basa. Ndo pataona zvinhu izvi zvichinyanya kukwira, vanhu vachisungisana vachidi mabasa awo emakanzura asafambi zvakanaka. Ndinoona vamuguti vaine chekuita munyaya dzese dziri kuitika idzi.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sarudzo dzezanu PF dzema District Coordinating Committees DCC idzo dzakatadza kupera nemugovera nekuda kwezvipinga mpenyu zvakawanda dziri kutasirwa kuenderera mberi nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo mune vamwe matunhu madiki dzakatadza kupera sezvo mapepa ekuvhotera akasvika nguva yapera, uye kune dzimwe nzvimbo mazita evanhu vari kukwikwidza akashayikwa pamapepa ekuvhotera. Sarudzo dzakamiswawo nezuro kumatunhu ekadoma neHurungwe nekuda kwemhirizhonga yakaitwa nevateveri vedzimwe nhengo dzaifunga kuti mazita adzo haasi pamapepa ekuvhotera nekuda kwechitsotsi chekuti vasakwikwidze musarudzo. Asi mukuru wevari kufambisa sarudzo mudunhu reMashonaland West Vasimba Rasho Mumbengegwi vanoti sarudzo hadzina kumiswa nemugovera, asi kuvhota kwakambomiswa kwechinguva vachigadzirisa mapepa ekuvhota.
Hakuna election yakambomisiwa. What happened was that it turned out that there were some candidates whose names were not reflected on the ballot papers. Yeah, so hakuna election yakastopewa. It was simply a question of correcting some mistake.
VaMumbengegwi vanoti zvipingamupini zvose zvagadziriswa nekudaro sarudzo dziri kuenderera mberi kusvikira vanhu vose vavhota. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Squatayo vanoti ZANU-PF ishiri nemuriro wayo hairegedze kuita zvechitsotsi musarudzo.
Hapana chinoshamisa, hapana chitsva, yagara ndoo muriri wayo shiri. Umbavha, utsotsi, ukiribidi ndoo zviri muropa reZANU-PF, ndoo zvavanojaira, ndoo zvavanoita. Saka zviri kumba kwavo izvi, ngazvipisare zvakadaro.
Kune mamwe matunhu akaita seMidlands Sarudzo dzinonzi dzakanonoka kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakaita seGokwe dzainge dzisingasvikiki nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya. Vamwe vanhu vari kushora kukwikwidza kwevashandi vehurumende nemapazi ehurumende vachiti hazvina kunaka sezvo zvichiita kuti vasashandire vanhu vose zvakaenzana. Muzvina fundo vaAnderson Mamimine vanoshanda semudzidzisi pachikoro chikuru cheChinoyi University of Technology vanoti hapana chakaipa sezvo vachange vachibatsira nzvimbo yavagere.
Zvidzidzo ruzivo ruri pauniversity ruma muvarairidzi wemauniversity runofanirwa kutekeshera ruchienda kunobatsira nyika kuti isimukire. Saka kunyarara chandikapuritenda ndiri pauniversity handizi weko, chokwadi chiripo ndicho ndiri weko. Kwewo mudzimuka angangobuda pachenesu kunoramba uchivanda uchinda kupi.
Patabvudza kuti kusawirana kwave kuitika nekuda kwemaGCC hakuumbe zvipoka here mubato, nhengo yezano PF inoona nezvemitemo vamunyaradzi mangwana vati manyepo kuti maGCC anopatsanura musangano.
The party was under a second leader who is now late. So it's not the same thing with my DCD, the court division, or the court division. There was an opinion held by leadership, the American board at that time, which opinion is not binding on the current leadership to run the party.
MaGCCs akambomiswa nguva yevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe achinzi aunza kusabatana mubato. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, sangano rinobatsira mune zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rinoti hapana nguva yakakwana kusvika pachaitwa sarudzo dzegore ra2023. Naizvozvo hurumende inofanirwa kupa mari kuZimbabwe Electoral Commission kuti itangidze basa izvozvi rekugadzira matunhu kana kuti delimitation, sezvo sarudzo dzisingagone kuitwa kana matunhu asati agadzirwa. Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kutora nyaya iyi neuremu hwainofanira kutora nayo. Tatadza kubata mutauriri weZEC kuti tinzwe divi ravo.
Ichokwadi, tinonzwa kuti ZEC yayambira kuti sarudzo dzemabyelections idzo dzaifanira kuitwa musi wa5 December 2020 dzakapfuudzirwa mberi pamusana pecovid-19 dzinogona kutadza kuitwa nepamusana pokuti ZEC haina mari yokuti iite sarudzo idzodzi. ZEC inotarisira mari inosvika mabhiriyoni 10.2 kuti vakwanise kuita sarudzo idzi. Asiwo mubhajeti ya2021 iyo yakabudiswa naminister of finance isvondo rakapfuura iroriri, ZEC yakangopuwa chete mari ingangodarika mabhiriyoni 2 chete, chinova chidimbu chidiki kwazvo kuti takatarisa mari yavanoda kuti vaite sarudzo idzi.
SezEsni, munoti nenyaya iyi vaMakoni?
Nyaya iyi inoda kuongororwa zvakanaka pamusana pokuti sarudzo dza2023 dzatovawo pedyo, kwangosarawo chete makore maviri nechidimbu kuti sarudzo idzi dziitwe. Saka kana hurumende ichitadza kupa mari yemabyelections yakakwana, ichawana kupi mari yesarudzo huru dza2023 nemarizve yokugadzirira matunhu iya yedelimitation inofanira kuti iitwe sarudzo dzisati dzaitwa?
Munofunga kuti hurumende haisi kuda kuita zvinhu nemoyo wese here?
Izvi zvinongotaridza kuti hurumende haikosheshe sarudzo, haina hanya nokupa macitizens mukana wekuzvisarudzira vatungamiriri wavanoda. Katarisawo zvakare uwandu hwemabyelections aya hwakakonzereswa nemarecalls akaitwa kubva muparliament uyezve kubva mumakanzuru. Marecalls ari kungoitwa ivo vakavhotera vanhu ava vasina kana kubobvunzwa mafungiro avo.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino. SezEsni, munoti kuhurumende?
SezEsni, tinokurudzira kuvandudzwa kwemutemo uyu wemarecalls kuita kuti mapato vasangoita zvavanoda zvinodhurira nyika sekuona kwataa kuita izvozvo, asi kuti chete vangoteverawo zvido zvevanhu.
Pane mashoko ambuinawo here akanangana neZEC?
Asiwo iyo ZEC yacho yaisatibata kumeso, ingawani ZEC yakanga yatara kuti mabyelections aitwe musi wa5 December, mari yacho yaibva kupi? Norova kuti yanga ine mari yayanga yakatoisa parutivi kuti sarudzo idzi dziitwe musi weSaturday. Saka kana yanga ine mari yemaby elections a 5 December 2020 yaingoshandisa kamari iyoyo pamaby elections achaitwa 2021. Napota Zek, musatibatewo kumeso.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mukroniko urumende inoti zvikoro zvose zvichazarurwa musi wafundira 2021 kusanganisa vadzidzi veform 4 vanotarisirwa kupedzisa kunyora bvunzo dzavo dzavakatanga gore rino. Urumende inoti zvikoro zvose zvichazarurwa musi mumwe chete kwete kuzarurwa zvishoma zvishoma. Zimlife.com inoti umwe murume Clever Chitiga ane makore makumi maviri nemaviri wemumusha wekwa Matova padyo nechikoro chegokomere kumasvingo akawanikwa nemapurisa achibika musoro wechikomana chine makore mapfumbamwe mushure mokupunza punza nemusi muduri. Chikomana ichi chinonzi chakapedzisa kuonekwa musi wa4 zvita zvichifungidzirwa kuti chakasvika pamba apa chichikumbira pokuvanda mvura yakanga ichinaya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwurisi wa tefe nyuri, mwurisi wa tefe nyuri, wendefe nyuri wano. Hey, long time mwana mkanya, mboda neo mkanya tumpuwa wa mwana wa mbota ura mkanya. Mbota ura wa mira, shaka itama Amerika, tumpuwa watu warutu ugudi. Mera ni samji.
Studio 7, Studio 7, Maskwira Sei, Maskwira Sei ku. Imi, nyika ya mwuno timaka irvire ya mwunakuru wa mega, tichorone ama zedu. Takatorwa hondo iyoyo vamwe vapenyu vamwe vakatofa kupfira nyika yamunongo ramba muchikotaura nezvekuti takarwa chibva iwo pazvigaro mupowo vana venyu mabasa. Vana venyu vanoita mabasa api kana imoda kusika oda kufora pazvigaro zvakaita mugabe 94 years munhu ungori president chete mwana anozoitawo basa rei haipaiwo vamwe mabasa mwana vanoezanupiwo from 1980 uchimonzi uri minista uri minista wakanyanyodzidza education yako une education ipi inoramba ichita kuti uchinjwe maministries uchiuraya ministry ino uchibviswa uchiiswa pane imwe chiitire mushe imimi.
Makadi mukomanda anonoka wanje nevamwe vese vashamarari vese Studio 7. Inini ndoda kumbotaura panyaya yekungosungwa kwemakanseri. Zvisisiri zvekuti kwanzi COVID kana chii, zvava nematongerwo enyika mukati. Izvo zviri kukonzerwa nezanupf. Taikumbirawo mapurisa arege kuvaibata. Mapurisa ari akamirira munhu wese munyika. Vasarereka kana kurerekera rimwe bato. Pana munhu asingaoni nhamo iri muZimbabwe, munhu wese ari kutambudzika muZimbabwe. Zvavanoita mapurisa zvinhu zvakaipa. Kana zvichikonzerwa napowo nyati nevamwe vavo, aiwa ngavatibatsirewo nokutiregererawo, vatinzwire tsitsi, vatinzwire nyasha. Ndatenda hangu ndinoedzi pamba zvitoro.
Makadi mhuri yeZimbabwe, ndiri kuno kuBotswana. Ndinoda kuchemawo zvangu nehurumende ngaimiremirewo notingabudira vamwe here. Nekuti zvinhu zvakaoma kumusha uku. Tinonzwa vanhu vachichema nzara, mari hakuna, mvura hakuna. Kuvadi vambosuduruka vapawo vamwe vambotirayawo. Nekuti kutiraya vakazama since 1980 kusvika nanhasi. Kuchinja hurumende yaEmerson yaMugabe ichienda kuna Emerson Mnangagwa hazvibatsiri.
Studio pa studio apo, mamuka sei kwese kwamuri uko. Tine zita ndinonzi Chitube, ndiri pano paSouth Africa apa, paGrobsdale apa. Ndiri kutaura nezvenyaya yemari inobviswa inonzi mari yeCovid, yekutestwa maCovid iyo. Zvaratidza kuti korona iyi ndo vakaigadzira.
pano tuvane va mchele wa rimu Zimbabwe chele wa rimu South Africa muno vane ruoko pakugadzirwa kwe corona pakuda kuita mari kutsvaga mari nevamwe vanhu kuda kuita musveta simba vamwe vanhu vakuti zvanzi zvokudarika kuenda kumba unofanira kubisa 2000 rand kuenda nekudzoka kana hai mwari uchapindira hai zvekushanda chidero kuita zvekuromba kutsvaga mari nekuromba kuromba kuita zvekubika korona muchiitira kutorera vanhu mari hai watarwadziwa vonai purani muhurumende yedu
chamisa hoye chamisa hoye chibva munangagwa chibva chibva munangagwa chibva ndoda kushandura mukomana uya wekuti kwatinotonga kutonga kwavo kunogova papi maticha ari pastrike madoctors namanesi vari kuchema mari vanhu vari kufira mumugodhi nekuda kwekushayiwa mari kufira mumugodhi nekuda kwokuti vawane chauviri chokuraramisa mhuri saka kutonga kwacho kuri papi kokungorega vakahwina maelections vatonge zvinei nokuti hapana chamuri kutonga muchasara motonga ani vanhu vose vapera kufa nokuti iko zvinoonai muri kurega vanhu vari mumugodhi muchawana vanhu vaora muchiti kwatiri kutonga muri kutongei chamunotonga hapana chamuri kutongapo
mamuka sei vashamariri vese vestudio 7 vose zvavo vanoremekedzwa ine vakuru munyika medu muno muzimbabwe nini zvinoitwa anomeni maonero angu ndeyekuti dai zimbabwe yarega nyaya yemaelection because kana pachingori nemutemo wekuti vasina kurwa hondo wavatongi handioni chikonzero chinoita kuti vanhu vazondovhota nokuti vazhinji vanovhota vana kurwa hondo saka ndoona sokuti ndozvinotipa nhamo muzimbabwe dai tarega kuvhota because kuvhota kuri pamakuru kuti fanindofu maproblems hombe mahombe asingagoni kugadzirika nekuda kwokuti vanhu vasina kuvhota varikuenda kunovhota vasina kurwa hondo varikuenda kunovhota ivo vasina mukana wokutonga saka hazvindi kutipa matambudziko muzimbabwe dai tarega kuvhota vanhu vezano vamboramba vambotanga vapera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaenda kudunhu reGeorgia kunobatsira vanhu vaviri vebato ravo mukutsvaga rutsigiro rwekuti vavhoterwe kuti vave nhengo dzeparamende kana kuti masineta. Vakuru mubato ravaTrump vanotyawo kuti kushora kwavaTrump sarudzo dzakaona vaTrump vachikundwa navaJoe Biden kunogona kukonzera kuti vatsigiri vebato reRepublican Party varege kuenda kunovhota panoitwa sarudzo iyi musi wa5 ndira. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatitsanangurire kuti sei sarudzo yemasineta maviri aya ichikosha kumapato eDemocratic Party neRepublican Party.
Sarudzo dziri kuitwa kuGeorgia ndedze yatinoti Senate House. Saka panoda kuti pari kukwikwidzwa two Senate races between maRepublicans nemaDemocrats. Pari zvino vanga varimo vakabata masenate positions awa kuGeorgia nemaRepublicans. Asi pakaitwa sarudzo dzapfuura idzi takaona kuti pakaita makwikwi mangange hapana akabuda ari pamusoro saka muna January 5 vachadzokorora zvakare kuti pawanikwe anonominatwa kuti aende kusenate.
Sei sarudzo dzamasineta maviri aya dzichikonzera mutauro wakawanda kudai kumapato maviri waya madhemocrats nemarepublican?
Senate races is very critical in terms of matongero achazoita president kunyowana ari kuuya anenge ahwina sekuma elections awa ekugeorgia vachaita kuti vazova vanokwanisa kucontrola senate and kana munhu asingaite achicontrola senate then vanokwanisa kuti vaite maprograms avo pasina interference. Saka tinoona kuti izvo marepublicans akange akakuinda masarudzo mbiri idzi zvichava zviti vanogona kugozhesera vabiden kuti vange vachinda pamberi nemaprograms avo asi kana mademocrats akakunda akahwina then senate inopedzisira yava mumaoko emademocrats nekuti vanenge vaine vovhoti yavice president as well pavanenge vachivhota sekuti mapolicies anenge achiproposwa navabiden anogona kuwindira mberi oita through the legislation process. Saka this is very critical for the administration iri kupinda izvi.
Weekend apa mutungamiri wenyika vadonald trump vakaenda kugeorgia ikoko kunokambena zvakafamba sei?
Vatrump vanga variko vachiita campaign supposedly for kunzi vainzi vari kukambeinira masenata emarepublicans maviri yavo asi vanonzi ivo vatrump vakangotaura ndafunga about 10 minutes nezvesarudzo iri kuuya vakavamba vatora nguva yakawandisisa vachitaura kunyunyuta kwavo pakudyiwa kwavakaita vanga vachitaurira ivo vanhu kuti ini ndakabirigwa. Saka zvinhu zviya zvokuti kuti uti vanga vachikambenera vanhu kana kuti vanga vachiita rali yokuzviti ivo vakabirigwa hatitaoni kuti chavakanga vafambira chii.
Pari zvino sokuona kwamunoita munoona sekuti madhemokrats vanga vakwanisa here kuhwina zvigaro zviviri izvi?
Matauriro azviri kuita zvinonzi izvo zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka for madhemokrats because sokuita kwavaita vatrump apo kuti vanga vachicomplaina ivo kuti vakadirirwa zviri kunzi marepublicans anogona kuregera kuinda kunovhota ivo vachitizvo tinogovhotirei kana matichizobirirwa at the end of the day vhoti yedu haina basa. Saka zvinogona kuita kuti turn out yemarepublicans ive shoma. Mademocrats iwo on the other hand vakaita so much preparation nework yokumobilisa vhoti yavo. Saka tinotarisira kuti mademocrats achaita turn out yakakura kuti vaende vanosarudza masenata anondovamiririra
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr Roderick Machekano vari parunare muWashington DC nestudio 7. Tichienda pamhepo, vaDonald Trump vazivisa kuti gweta ravo vaRudolph Giuliani vapinda muchipatara nechirwere checovid-19. Kanobva kumbira dzenharira sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kunetsana pakati pezanupf nemdc alliance kunonzi kwaiye kukanganisa maitirwo ebasa mumaguta.
zangano re Zimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti iwane mari yekugadzirisa matunhu kana kuti delimitation sezvo pasara nguva shoma yekuita sarudzo dza 2023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.